Mapato mazhinji ari kugadzirira sarudzo. Ave pachinhano chekutsvaga vachakwikwidza vakamirira mapato akasiyana siyana musarudzo dzemakanzuru, dare reparamende pamwe nesenate uye sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika. Mugari wemuHarare vaKeith Charumbira, avo vanoti vari kuda kukwikwidza kuve kanzura mukanzuro yeHarare, vanoti munhu kuti ave kanzura anofanira kuve ari mugari wemunharaunda yaanenge achida kumiririra.
Munhu anokodzera kuita kanzura muwadhi munhu anenge akanyoresa kuvhota munzvimbo iyoyo munova muwadhi imomo, uye anofanira kunge ari munhu anenge achigara munharaunda iyoyo.
Makanzura anosarudzwa achimirira mawadhi ose anenge ari pakanzuro imwe neimwe kumadhorobha pamwe nekumaruwa. Murongi wemisangano muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vanoti bato ravo ragadzirira zvakakwana kuti vaise nhengo dzebato ravo dzichakwikwidza musarudzo dzemakanzuru, matare eparamende pamwe nesarudzo dzemutungamiriri wenyika. Munyika mune mawadhi chiuru nemazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nesere 1958 achada vamiriri pasarudzo dzekanzuru, kwozoti nhengo dzeparamende mazana maviri ane gumi 210.
Tine urongwa hwekumekashuwa kuti mawadzi edu ose ari 1958 tafilda makanzelas kwese ikoko pamwe chete nemaareas edu anenge achimirirwa nemaMPs maconstituents 210 pamwe chete nevepr 60.
Imwe nhengo yeparamende muzvare Dorcas Vanda vanoti nekuda kwekuti madzimai ari mune zvematongerwo enyika mashoma ane zvigaro, mapato ezvematongerwo enyika akatora danho rekuti madzimai apiwewo zvigaro muparamende pasi peiri kudaidzwa kuti proportional representation.
Nyaya iyi takabvumirana kubva ku7th parliament taona kuti vanhukadzi vazhinji havasi kukwanisa inonzi first past the post kumaelections kumaconstituencies. Tikangobvumirana kuti aiwa ngakungova nemasits 60 achareserva for women.
Gweta remuHarare vamarufu Mandevere vanotiwo pasarudzo dzemutungamiriri wenyika mapato ose anenge achida kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika anofanira kuunza zita remunhu mumwe chete anokwikwidza akamirirawo mapato aya.
For nyaya yapurezidendi, munhu anokwanisa kuita purezidendi anofanira kunge ane makore 40 zvichikwira.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakarerekera kudivi rebato riri kutonga reZANU PF vagadzira chirumhanzu vanoti panoitwa sarudzo dzechipiri kana vanenge vachikwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika vakatadza kuwana mavhoti akatarwa pamurau. Sarudzo dzechipiri dzakanzi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzinoitwa musi wa8 Gunyana.
Unofanira kuwana vanhu 50% plus munhu umwe chete ndokunzi wakunda musarudzo rei rokuva mutungamiriri wenyika. Kana izvozvo zvisina kuitika, atingati maybe paita mangange iko makumi mashanu ikowo makumi mashanu, zvoreva kuti sarudzo iyo ichadzokorodzewazve ipapapa, zvinozoita kuti chii, pave nomunhu anozonzi aha, uyu ndiye akunda.
Musarudzo dzekanzuru, paramende pamwe nedzemutungamiri wenyika, mutemo uripo unobvumidzawo vasina mapato avakamirira kuti vakwikwidze musarudzo idzi. Zvichakadai, sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, amai Priscilla Chigumba, vanoti komisheni yavo iri kuita zvose zvinodikanwa kuitira kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dziri pachena.
Mutemo wedu wekuenda kusarudzo unonzi Electoral Act wakagadzira nzira yawo yekuzotarisa vane kodzero kana kuti vakasimba kana kuti vari kuratidza kuti vari serious sekutaura kwamaita kuti vaenderere mberi. Panoitwa iya inonzi nomination court, kugara kwedare rinogara richitarisa vanhu vese vari kuti varida kunomiririra, varida kunomiririra kucouncil, vada kumiririra kunational assembly, vada kumiririra kusenate nevada kuita vatungamiri venyika, vanoenda kune inonzi nomination court, voenda nemapepa avo kuitwa inonzi selection yemacandidate. Paselection process iyoyo inoitwa nedare rinonzi nomination court, kazhinji ndopatinoona vaya vazhinji vasiri kunyatsoda kuenderera mberi, vazhinji ndopavanonomirira ipapo. Nekuti kunomination court ikoko ndokunotaurwa selection criteria, ndokunotaurwa zvinhu zvakafanana nekuti bato renyu rine vanhu vangani, uyai nemazita nemaadresi nemaid number evanhu venyu vari kutsigira bato renyu, vazhinji vanobva vangomira vakadaro. Bato renyu riri kuda kuti vanhu venyu vaende kucouncil here $50 pamunhu ari kuda kuti abvumidzwe kunokwikwidza kucouncil. vada kuenda kunoita ku National Assembly here mari yakati ku Senate ma party selection list ema candidate anenda ku Senate zvinobhadhariswa mari munhu ari kuda kunoita mukuru wenyika ada kunoita president pane mari inobhadhara vazhinji ndo pavanomirira ipapo kune imwe futi criteria inoshandiswa ku nomination kuti yakafanana nekuti hausi nyinganyinga here yakambobatwa nemhosva kumataredzi mhosva kana uri haubvumirwi ndopaunonomirira ipapo paunonosarira ipapo.
Mutungamiri wenyika sezvinodiwa pamutemo akatozivisa kuti sarudzo idzi dzichaitwa musi wa 30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.